Jobho chitsauko chamakumi matatu. Asi zvino vanondiseka, varume vaduku kwandiri, vane madzibaba andaishora zvokuti handaivaisa pakati pembwa dzinofudza makwai angu. Ko, simba ramaoko avo raizondibatsirei, sezvo simba ravo rakanga rapera? Vapererwa nokuda kwokushayiwa uye nenzara, vakadzivaira usiku munyika yakaoma, mumatongo nomunyika yakaparara. Vakaunganidza miriwo inovavira kubva mumakwenzi, uye zvokudya zvavo zvakanga zviri mudzi womuti womurara. Vakabviswa pakati pavanhu vokwavo vachitukwa kunge vakanga vari mbavha. Vakamanikidzwa kuti vagare mukati mehova dzakaoma, pakati pamatombo nomumakomba muvhu. Vakarira samakwai pakati pamakwenzi, uye vakamanikidzwa pasi porukato. Vakanga vari vanhu vakazvidzika, vasina zita, vakadzingwa kubva munyika. Uye zvino vanakomana vavo vanondiseka munziyo, ndava shumo pakati pavo. Vanondisema uye vanomira kure neni, havazezi kundipfira mate kumeso. Sezvo zvino Mwari akatsudunura uta hwangu uye akanditambudza, havazvidzori pamberi pangu. Kurudyi rwangu rudzi runondirwisa, vanoisira makumbo angu misungo, vanovaka michinjiziri yokurwa neni, vanoparadza mugwagwa wangu, vanobudirira pakundiparadza pasina munhu anovabatsira. Vanofamba zvavo kunge vanopinda napakakoromoka, pakati pamatombo vanongopinda zvavo. Zvinotyisa zvinondibata, kukudzwa kwangu kwabviswa sokunge nemhepo, kuchengetedzeka kwangu kwapera segore. Uye zvino upenyu hwangu hwava kuguma, mazuva okutambudzika anondibata. Usiku hunobaya mapfupa angu, zvinondiruma-ruma, zvinorwadza hazvizorori. Nesimba rake guru Mwari anova chipfeko kwandiri, anondisunga somutsipa wenguo yangu. Anondikanda mumatope uye ndava seguruva namadota. Ndinochema kwamuri, imi Mwari, asi hamundipinduri. Ndinosimuka, asi munongonditarisa zvenyu. Munondishandukira noutsinye, munondirova nesimba roruoko rwenyu. Munondibvuta mondidzingira pamberi pemhepo, munonditenderedza mudutu. Ndinoziva kuti makandiburutsa muchindiendesa kurufu, kunzvimbo yakatsaurirwa vapenyu vose. Zvirokwazvo hakuna munhu anobata munhu ari kushushikana paanochemera rubatsiro pakutambudzika kwake. Ko, handina kuchema nokuda kwevaitambura here? Ko, mweya wangu hauna kuva neshungu pamusoro pavarombo here? Kunyange zvakadaro, pandakanga ndakarindira zvakanaka, zvakaipa zvakasvika. Pandakatarisira chiedza, ipapo rima rakasvika. Kumonyoroka kwoura hwangu hakumbomiri, mazuva okutambudzika anondivinga. Ndinodzingaira ndichisvibiswa, asi kwete nezuva. Ndinosimuka pakati peungano ndichichemera rubatsiro. Ndava hama yamakava neshamwari yamazizi. Ganda rangu riri kusviba uye riri kufunuka. Muviri wangu unopisa nefivha. Mbira dzangu dzava kungoridza nziyo dzokuchema, uye nyere yangu nziyo dzokuungudza.